Anglican community mu America ne Canada chino North America ili kuronga mimberero za Bernard Mzee.
Mukati taurirawo here muchidimbu kuti Bernard Mzee ndiani uye chakaita kuti aite mukurumbira kudari chii.
Bernard Mzee mumatari wekutanga muZimbabwe. Kana tiri kuti mumatari tiri kutaura nezve munhu akaurayirwa nyaya yechitendero. Bernard Mzee akabarirwa kuMozambique muprovinsi yeNambane akanodzidza kuSouth Africa. Adzidza kuSouth Africa ndokwaakazonzwa kudaidzwa semukatekazi ndokuzounzwa kuZimbabwe na Bishop wekutanga muZimbabwe Anglican Church vainzi Bishop Knight Bruce. So akauya ndokubva anogara kumarondera dunhu reMangwende patinopemberera Bernard Mzee iko zvino. Saka imomo ndomaaishumira asi ushumiri hwake hauna kuenderana nezvaidikanwa nevanhu vemamangwende zvakazosaka kuti Bernard Mzee aurayiwe nekuti matauriro ake chisindiro chake kune vakanga vasingawirirani nazvo.
Ndinoona kuti mhemberero iyi ndiyo inonzi ndiye kutanga yaitwa vaBernard Mzee muAmerica neCanada. Sei zvatora nguva yakareba kudai?
Chinoitika ndechekuti izvo kana vanhu tichinge tiri kunze kuno tinenge takatarisa kumusha tichiona zvinenge zviri kuitika. Dzimwe nguva tanga tiri kufollowa online kana kwaitwa mhemberero dzaBernard Mzee taiona mavideos anenge ari kubva kumusha. Atiko zvino takatarisa tikaona kuti nenyaya yeCovid-19 vanhu havasi kukwanisa kusangana. Saka takaona kuti regai tichiita mhemberero idzodzi secommunity imuno muCanada neAmerica nepamusana pekuti izvo tidzose ndangariro dzedu pane zvatinoziva zvataita kumusha pataipemberera Bernard Mzee.
Chii chatinotarisira pamhemberero iyi Father Majongo?
Mhemberero iyi tinotarisira kunge tiri kuita service yedu paplatform yeZoom. Paplatform yeZoom ipapo service yedu ichange ine kuparidza uyewo zvakare kuchange kuine kupupura kwemabasa akanaka aMwari. Kuchange kuinewo zvakare kunamata pamusana peizvo zvinhu zvinoitika around us. Zvakafanana nekuti zuva iroro tichange tiri kunamatawo kuti isusu sevanhu vari mudiaspora kunze kweZimbabwe vakangoda kufanana naBernard Mzee akaenda akandoshumira pakati pevanhu vasiri vekwake kuti Mwari atibatsirewo kuti tigogona kunge takagarisika mune zvakanaka kunyange tiri kunze kwenyika yeZimbabwe.
Pane hurongwa here hwekuita izvi gore negore kubva gore rino?
Ndizvozvo. Munoziva kana chinhu chikatanga chikanga chabudirira tinotarisira zvakare kuti zvinodzokororwa. Sezvamuri kungoona kuti nyika iri kushanduka nguva nenguva, saka tiri kuona kuti nhau yekuita maservices through an online means ichatekeshera. Saka tinodavira kuti tichange tiri kuitawo mhemberero idzodzi. Kunyange zvanzvo mhemberero idzi dzichizonoiti kuri kwekuti next year vanhu veZimbabwe vasangana kuBernard Mzee kuvapemberera mhemberero idzi, zvingangoda kunge panoita conflict yekuti makuitawo zvenyu kuZimbabwe kuri kuitwa zvako. Bani ndinodavira kuti nguva dzinenge dzakasiyana, saka vatenderi vose pasi rose vanogona kungofollowa mhemberero mbiri idzodzi nekuti dzine nguva dzakasiyana.
Father Majongo, tipewo mashoko enyu okupedzisira kuvateereri vedu.
Tinopemberera Bernard Mzee sematare wekutanga muZimbabwe tichitarisa mabasa ayo aakaita. Takatarisana nenguva yatiri ino especially muNorth America patiri kutarisa nhau yeracism. Tinoona kuti Bernard Mzee akanga asiri munhu wemuZimbabwe uye akauya akashumira pakati pavanhu vasiri vokwake, asi rudo rwake rwanga rwakadzama aida vanhu vemamangwende. Zvakasaka kuti even paakanga adaidzwa kuti abude mudunhu iroro atize hondo yakanga iripo, akati vanhu ava ndinovasiya nani. Saka rudo rwaBernard Mzee ndorwatinoshuvira kuti tigowanarwo especially isu vafundisi vakadaidzwa vari kunze kweZimbabwe vari kushumira kune vamwe vanhu, aisava nerudo rwekuda vanhu vatinoeza kwavanhu.